Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi, uri musi wechipiri, chivabvu 24, 2022. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa wani nisuru mchirongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi ili ndiri mu Washington DC ndi chiti esu nisuru mchirongwa chedu cha nasi. Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa wakashika mkutare Davos Switzerland nisuru mangwanani kumusangano World Economic Forum. Gotari siwa nasi mangwanani kutunga mira musangano wekutengesera na kwa kasi nunguka mu Africa we Africa Continental Free Trade Area. Mtewezero we gurukotaro shukurima uye varu miriri we mbire mparamende wa Douglas Karoro nevamwe wawo wabaka sungwa na Washington Rapera nezuro waka piwa mukano kupisa marechi batiso ukote watongo wachibaku unpa. Masangano makura no mirira varairizi ano tivarairizi wano gwona kukanda mapaza pasi choronguwa. Indwe mimwe misoro ye na uzedu zanasi chibaku nuku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muguta reDavos kuSwitzerland nezuro mangwanani kumusangano weWorld Economic Forum. Vari kutarisirwa nhasi mangwanani kutungamira musangano wekutengeserana kwakasununguka muAfrica weAfrica Continental Free Trade Area. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutungamira musangano uyu pamwe chete nemutungamiri weBotswana, mutungamiri weNamibia, mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame uye mutewedzeri wemutungamiri weNigeria vaYemi Osinbajo. Musangano uyu uri kufamba pasi pedingindira rinoti Friends of the African Continental Free Trade Area uye uchatarisa nzira dzekuti hukama pakati pedzihurumende nemakambani akazvimirira hungatsigira sei kuwandudzwa kwesangano reAfrica Continental Free Trade Area. VaMnangagwa vanotarisirwa zvakare kuvhura musangano wekuziya nyaya yekuvhurwa kwemikana mitsva yekudyara mari pamwe nemisika kana kuti unlocking new investment and services markets uye uchaitwa zvakare nhasi masikati. Kuri tinzwe zviri kuitika kuDavos, Evans Zininga weStudio 7 abata nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain vamasimba mavhaza avari kwakare kuDavos kumisangano iyi.
Ndokwatiri kuno kuDavos kutanga nokuda kungokudze varipo kune makurukota ehurumende pane mutungamiri wehurumende tungamavaona ndiri kune makurukota ehurumende maisekai nzenza veindustry and commerce. Kune gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava. Kune gurukota rezvemari neupfumi hwenyika vaMuturi Ncube nevamwe vanyori vehurumende varipo nevakuru vakuru vemuhurumende vakasiyana siyana. Musangano wekutanga yatingati the opening seminar uchatanga nhasi manheru nenguva dza8 dzekuno kuSwitzerland.
Musangano uri kutangwa uyu ndewei uyu?
Uyu ndewekuvhura do nhangarova ndivhura musangano kungozivisana, asi misangano yakasiyana siyana ichatanga mangwana. Urongwa hwakamira huchiti kune misangano yakasiyana siyana, kune inopinda vatungamiriri venyika, kune kunopinda makurukota, kune kunongopindawo munhu wese jekerere. Kwozoita nguva yekuti mutungamiri wenyika anenge achitaura nevemabhizimisi vedzimwe nyika nemakurukota edzimwe nyika. Musi wechina vachazosangana nevana veZimbabwe vari muno muSwitzerland nevamwe vabva kuPoland neGermany.
Misangano iyi yeWorld Economic Forum nyika yeZimbabwe yapinda makore akati wandei kubva kumashure uko. Zvakabuda kubva kumashure kusvika pari nhasi zvinopa vana veZimbabwe chivimbo chekuti uyu wanhasi uyu uchaburitsa zvimwe ndezvipi?
Mukutungamira hurumende vaMnangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atingati magetsi iye inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi. Vanhu ivavo vakanhongwa, vanhu vakawanikwa pamusangano wakaita seuno.
Nengwe zanu PF mudunhu reBritain vamasimba mavhaza vachitaura parunare vari kuDavos kuSwitzerland naIvan Zizininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vakamboye gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Kwakukwidza mataxi anosanganisa 4% AMT tax on US dollar, kwakukwidza capital gain tax to 40% on ma equities. Iro dziki racherero vakabva vasunga mukomana nesaide kusenge nekuti ainge rei kudara chichanenja Emerson Mnangagwa. So izvi ndivo zvinenge zvichiverengwa nekwainzwa ikoko saka vanenge vachitotarisa kuti kana havanopindo mungadhanu nebenchi.
Tiri kuona veZANU PF vari kurova bembera kuti musangano wekuDavos uyu wakakosha panyaya vari kutaura kuti reengagement kuti kuuye mainvestors nekuti zvirango zvibviswe nezvimwe zvavari kutaura munoonawo sei?
Hakuna chinouyukwa, hakuna chinobviwa napi ikoko. They've been going to Davos since January of 2018. Chabuda hakuna kungoenda kunozvinyadzisa nekuzvipikisa bekause ikonomi yavaitadza nyaya dzekodzero dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza, political environment vaitadza, our political environment remains toxic. So it's a waste of time. Vakahaya ndege inoita $300,000 an hour kuenda ikokoko. Maybe that $300,000 can build a school and put a roof kuchikoro chekupinda chikoro chekuticho chikoro chekutenga mbuya chikoro chekuchorocho.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima uye vari mumiriri wembiri yemuparamende vaDouglas Karoro nevamwe vavo vavakasungwa navo svondo rapera neZuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita madhora zviuru makumi mashanu zvemari yemunyika pamunhu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba. VaKaroro nevamwe vana vanosanganisira mukuru weGMB kumushumbi Pools vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutora zvisiri pamutemo, kupoteredza nembeu zvaive pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme zvaifanirwa kupiwa kuvarimi vekumbire kumashonaland central. Masangano makuru anomirira varayiridzi anoti reZimbabwe Teachers Association ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ anoti varayiridzi vanogona kukanda mapadza pasi chero nguva nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzemihoro yavo. Masangano maviri aya anoti varayiridzi vakawanda vari pavisi commission dzisinganyatsozivikanwa kuti dziri kufamba sei uye vamwe varayiridzi vakambomiswa mabasa vachipomerwa mhosva yekurovha mabasa munguva yakavhurwa zvikoro apo varayiridzi vaiti vaitadza kuenda kumabasa nekushaya mari dzekufambisa. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwe hurukuro yataita nemutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou panyaya iyi.
Chikurukuru chiripo ndechekuti varayiridzi vese muZimbabwe tingati 70% yavarayiridzi vakabatirwa mari dzisinganyanyozikama kuti dziri kufamba sei uyezve employer achitadza kudzitsanangura kuti akadziita sei, nokuti kunyange vakaramwa mabasa muna February kana munhu aramwa mabasa aifanira kuti adamwe kuzotongwa, uyezve employer ndiye angapa kuti varayiridzi vatadze kuenda kuzvikoro. Saka varayiridzi vayaura nenzara ende havakwanisi kuramba vachienda kubasa, saka ndozvapa kuvasvitsa pakufunga kuti zviri nani vambokanda mapadza pasi kuda employer public service commission kana kuti government ingazovaonawo kuti vashandi vehurumende vanodawo mari kuti varambe vachienda kubasa.
Saka urongwa uhu hunotarisirwa kuitwa riini, Dr. Joe?
Urongwa hunokwanisa kutanga anytime nokuti varayiridzi vakatsamwa zvikuru kwazvo ende vari kutoita sekuti vari kublema isu vatungamiriri kuti tisu tinenge tava kuda kudzokera kumashure. Asiwo munongoziva kuti panenge pakurongwa kudai panowanikwa vamwe vanongongotaura mashoko mamwe angouyawo achiti hurumende ingangokanda mari asi izvozvo hazvifani kuti zvidzorere varairidzi maplans avanawo nokuti mari kana isati yauya yasvika muhomwe dzavarairidzi inonetsa kuti varairidzi vangobvuma kuti mari inouya anenge manyausa mukanwa wokuda kuti zvese zviri kurongwa navarairidzi zvisabudirira vachingofunga kuti pane promisi iri kubva kuhurumende.
Zvii zvikuru zvamungati zviri kuda kuti varairidzi varamwire mabasa?
Chikurukuru imari inotambirwa navarairidzi. Nokuti mari inotambirwa navarairidzi haichakwani even kusvika pa50 US. Varairidzi vanotambira mari dzinobva idzo pa18,000 kusvika pa26,000. Saka imari yokuti neinflation iriko iko zvoti kaisa pablack market yeus dollar haisviki pa50 US dollars.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mutauriri wezimta wagoodwill Taderera vanoti mari chaiyo ingataurika pamari iri kutambirwa nevarairidzi madhora zana nemakumi manomwe nemashanu ekuamerica yavanopiwa semari yekubatsirika.
Isusu seZimbabwe Teachers Association tinoona kuti hurumende zvechokwadi yatirasa. Zvokuramwa mabasa kana kutaramwa inyaya yakanangana nekuti iye zvino murairidzi paasvika pave paya paya pokuti izvo kana ucharangarira pa2007-08 pekungomira kuenda kubasa kwete nekuti wanzimira chero nesangano asi nekuti uri kutoona kuti zvauri kuwana kubasa ikoko hazvina zvazvinokubatsira bheta kutotsvagawo zvimwe zvingatongokubatsira asi semusangano wezimta hatisati tasvika padanho rekuti tati taakuti ngatichitora mwari nekuti rangarira kuti iye zvino tiri kutaura kudai varairidzi vazhinji vane mari dzakatobatwa dzakamiswa vamwewo vakanzi tambokususpendai tambokumisai mabasa vamwe havasina kana kutombohora mari zvachose zvemwedzi uno saka kuti tiva tichiendai tinotoziva kuti kune vazhinji vachiri kutya asi zvatinoona ndezvekuti vanogona kutongomira vamwe vacho voga pasina kutombonzi mirai kuenda kubasa.
Asi varairidzi vari kumbotambira mari dzamungati dziri kuita kuti vakundikane kurarama.
Kutaura kuno kwatiri tiri kuziva kuti taiyo inonzi mari yatingatotaura nezvayo i175. 100 yatakapiwa iya panguva yapfuura ne75 yainzi COVID allowance. Yemaratichesa tichanyanyotauri nezvayo. Nekuti inongoveo mari inenge ingangovavarira kusvika toti average 30,000 zvichidzika. Saka mari iyoyo hapana zvairi kana tichienza nisa 540 yataiti isusu ndiyo yataimbowana muna October wa 2018.
Saka varairidzi vakamuka mangwana vachiti vari kutora matanho ekurangwa mabasa, imi sesangano rezimuta makamira papi?
Isusu tinotevedzera zvinenge zvataurwa nevarairidzi vedu zvavanenge vatiudza kuti ngatiitei because isusu tiri membership driven.
Mutauriri wezimuta vagoodwill Taderera vari parunhare nestudio 7. Musangano wekuzeya nzira dzekuchengetedza nadzo nzou uye matambudziko adzinogona kukonzera pamwe nezvakaipa pakurambidzwa kwekutengeswa kwezvigadzirwa zvinobva munyanga dzenzou pasi rose wakatanga nezuro kuhwange. Musangano wemazuva matatu uyu uri kunzi uri kupindwawo nevamiriri venyika dzemuAfrica pamwe nevamiriri vemizinda yeJapan neChina. Zimbabwe inonzi iri kutorawo mukana wemusangano uyu kuedza kutsvaga rutsigiro rwekuti ibvumizwe kutengesa nyanga dzenzou dzainoti inadzo dzine uremu hwematani 130 dzinokosha madhora mamiriyoni 560 emari yekuamerica. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wezimpax vatinashe Farao sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti Zimbabwe haifanirwe kubvumidzwa kutengesa nyanga dzenzou nokuti zvinovhurira makoronyera anouraya nzou achitengesa pamusika mutema.
Isusu esangano reCenter for Natural Resource Governance hatikurudziri zvachose kutengeswa kwenzou kana kutengeswa kwenyanga dzenzou nechikonzero chekuti once vanhu vajairira kuti nyanga yenzou inoitisa mari ndozvinokonzera kuti poaching iwa inyanye kuitika tinozopedzisira tane matambudziko aya akaita sekuti vanhu vanoenda kunodira poison kana cyanide panomwira nzou nzou dzofa kuita murakatira. Saka pari zvino Zimbabwe inoita sekuti ine nzou dzakawanda chaizvo.
Zvino zvazvingakonzera here kana kukanganisa vamaguru
senyika yazara makonyera yatingati organized crime kana tikatanga kuwana mvumo yekutengesa nyanga dzenzou uyezve nzou dzacho ndinofunga kuti vakuvakuru vari muhubende vanenge vapiwa rezinesi rekuuraya nzou nekuita madhiri neespeciali nyika dzekuasia majenereshen mashanu kana gumi kubva patiri vachazokwanisa kunge vasazive kuti chinonzi nzou chii nekuti tinenge tapedza sekukokota kwatiri kuita maminerals munyika muno pasina kana chinooneka munyika kuti maresources edu ari kuendepi. Saka ini ndinoti nzou dzakanaka dziri nhenyu tobhenefita kubva kutourism vashanyi vachiuya vachiona nzou dzichizvifambira muhwange national park nemamwe manational park edu ndo zvatinokurudzira izvo.
Asika vamaguru Zimbabwe iri kuti ine nyanga dzenzou dzinorema 130 tons dzinofanira kunge dzichitengeswa. Vangadzitengesa sei kana muchiti musika haufaniri kuvhurwa?
Havafaniri kutogwisa vhalu panyanga yenzou. Tinototi ngadzipiswe nyanga dzenzou idzodzo sekuratidza makoronyera apochas kuti hatisi kukurudzira kuti nzou dzedu dziurawe kuti nyanga dzadzo dzione kutengeswa. Ndakaona makore apfuura kukenya hurumende yekenya yakaunganidza murwi wenyanga dzenzou dzavanga vakatorera mapochas vakadzitungidza nemoto vakapisa. Yanga iri swine yekuratidza kuti there is no business rekutengesa nyanga dzenzou. Tiripo kuti tichengetedze nzou dzedu kwete kuti tiwane value kuburikidza nekudziponda.
Saka ishoko ripi ramungasiyira hurumende vamaguru?
Meseji yehurumende ndeyekuti ngatiwedzere conservation, ngatigadzire matourist facilities yekuti vashanyi vakawanda vanouya munyika vachiona nzou idzi natural habitat. Uye zvekare hurumende kana ikakwanisa kuwana residence iroro rekuponda nzou zvichakonzera kuti kunyange matourist acho vachanyenyeredza Zimbabwe nekuti kune matourist vasingadi kunzwa nyaya dzekuurayiwa kwedzou kana vana trophy hunting havadi kuzvinzwa.
Vanga vari mukuru wecenter for natural resource governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri munhau. Nepenyure ZBC ine musoro wenhau unoti vakapanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vatumira mashoko ekunyaradza kumhuri dzakashaikirwa nehama nezuro mutsaona yemumugwagwa apo pakaroverana mabhazi maviri ezupco mumugwagwa uri pakati pebhangeti nechinoi. New Zimbabwe ino musoro wenhau unoti bato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU rakakoka vana vane makore ari pasi pegumi nematanhatu kuti vanyore nyaya kana nhetembo dziri pamusoro peupenyu hwevaive mutungamiri webato iri Mushakabvu vaDumiso Dhavengwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi mose kwamuri kumativi mana uko ini zvangu ndiri kuno kuBotswana. Ayayaya, kurarama kuye kwakuzotirwadza tiri muno muBotswana. Tinoshanda semameidi hei, masalaries haasi kukwira, chikafu chakudhura, renti hei, zvinhu zviri kungokwira everyday. Zvakaoma, tinongokurudzirana kuti vanhu vese kwese kwamuri kumativi mana uko handitinovhota vedu vezvinhu zvireruke. Aisazotambura isu tichinjewo maitiro tatambura vedu vana veZimbabwe tese tiri kunzo tatambura pese pauri muBotswana kungofamba munhu akaringa mapurisa.
Madzimambo ngaasiyane netsika yavo yekupiwa motikari orwarasa vanhu. Madzimambo ngaasiyane nazvo, ngavaite zvekuti vanotonga vanhu chete, varege kuti vakapiwa zvinhu kutambudza vanhu nekuti vapiwa zvinhu. Ngavatambire asi ngavarege kutambudza vanhu, vashande sevatongi vemunhu wese. handizivi kuti vanozviitirei kwaizvozvo zvavafanana nevadhara vekudhara vakadzi vakapiwa shuga nemasiviti vachitambudza vaitengesa nyika saka ngavarege kudaro madzimambo aya ndinotenda futi kuti vanoti iwo nyika ine masanction kana vava kubvunzwa asi vaikambena vaiti kune mabasa wozoti kune masanction kuwa pavanokambena vaitaura nezvemabasa masanction yacho angambobviswa here zvinotitambudza izvozvo saka ndinoda kuti otherwise vazive kuti zvavanotaura zvese vanhu vanozviziva kuti kunyepa ngekuti vanotaura nyaya yemabasa wapedza izvo vakubvunza kuti mabasa acho ari kupoti kunzi masanction vanonge vati kukambena vanosiuziva kuti masanction ariko here ngavarege kudaro apa maprofesa taifunga kuti zvimwe vanhu vanoziva vamwe vacho madofo chaivo ngavarege kudaro vanotitambudza nyika ino tatambudzika sitereki tatenda nekuteererawo muti muvataurira vanhu vavazivi kuti vanotinyepera zvezuva nezuva
inini handiwirirane nemashoko avakomishani handiwirirane nawo yekuti vamhonzo vabatana navachamisa chinobatano apa ichi mhonzo haana kana munhu mumwe chete angori iye noutungamiri hwake kuavhesita usi iwoyo saka chavanobatana apa ichi haana chaanowinza kusisi haana kuya zvonyonganisa chete hatidi kutombomuona batoro vanose richamisa rakatokwana rakatosimba rakadaro ende 2023 vari kupinda muofisi pasina zvimwe zvibato zvekubatana zvavari kutaura ngaagare ikoko kuavhesita ausi kwavo vachita politics dzavo vakagara muavhesita ausi mavo imomo chete hatina chimwe chatingatombochemo kuti ngavauye tibatane tibatane navo tobatana chii chatinobatana navo ngavasiye vanosoni chamisa vaite basa ravo handi vakatidzinga vakataura kuti zvese ndezvavo vatora vakaenda kumakotsi vakapiwa mapowers izvinezvi vaona kuti havana izero chaiyi ungabatana nemunhu ane zero kucho wabatanana naye apa ichi munhu ane zero zvingashupike kutemwa musoro kuti dai vabatana achibatana nani uye ari nezero chii ende akanyonganisa anotouya zvakafanana nekutora nyoka woisa mumba woichengeta paino kuruma akamangwana hatingatore vamhonzo ratoziva kuti inyoka iyo ngaiende kuzanu pf
makadii pastudio 7 apo tinofara kuti munotipawo chirongwa chakadai chekuti tiutaurawo muono wedu inii ndinonzwe kukarakadza sitereki nenyaya inotaurwa ngezanu pf kuti vanhu vemuzimbabwe havadi mareforms because even kupalamendi havatombotaura nezvazvo kunyepa ikoko hakuna munhu asikadi mareforms hakuna munhu asikadi chakanaka because tikaende kuelection tisina mareforms hapana zvetinonga taita chetinoda tiri kupusha kuti tipave nemareforms kuti sarudzo dziwe dzakachena munhu wese agutsikane
inini ndinoitwa Patrick Magudze makadii vanajonga akandimire pastudio 7 apo handiri kushungurudzika tiri kwedu kumasvingo kupangunduko hatiri kuti tikapfeka hinge dzedu dzemusangano wedu wecitizen hatiri kushishidzirwa zvinotishungurudza zvisingaiti tinotosheva kuti tofara sei
handiko kutaurawo ngenyaya yamunhangagwa kwavaenda iyo musangano kuvaenda kumusangano ikokuu kuti chinobuda hapana kuenda kuperekedzwa vanhu nokuti tarisai kuti vamunangagwa vane makore mangani vari pachigaro asi vari kuzvitadza munongira vakahakaindi chidema vakapinda zvinoizvi vakapinda izvizvi asi nyika yavakutosimuka saka ndinozama kutaura kuti kutonga chipo chekutonga hachisi chavo ngavape varidzi vacho vatonge nyika iende mberi zvekukwesha vanhu bhizinesi vakabvira kare itwa tirikukwesha vanhu mabhizinesi iti tirikukwesha vanhu mabhizinesi sei vasakakwezveka anhu achanambo chibvunza iyo mubvunzo sei anhu acho asakakwezveka vakagadzisi chinoti vanhu vasakwezveka chizvozvo kuti vaone kukwezveka vanhu vacho vakagadzisa ipapo hagudhoni ndatenda hangu tendaa kutinyidze chokwadi ipapo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sangano reworld health organization rinoti nyika 12 kusanganisira america dziri kuongorora nezvekuwanikwa kwehutachiwana hwemonkeypox munyika idzi uye kuti dzione kuti utachiwana uhwu hwakapinda sei muno muamerica utachiwana uhwu hunonzi hwakawanikwa pamunhu mumwe chete mudunhu remassachusetts uye bazi rinotungamira zveutano mudunhu iri rinonzi riri kushanda pamwe chete neus centers for disease control and prevention kutsvaga kwakabva utachiwana uhwu mukuziya nezviri kuitika muno muamerica tabata nyanzvi mune zveutano vari chizvarwa chezimbabwe dr simbiso ranga avari mudunhu reNorth Carolina.
Zvandinga tsanangura ndezvekuti chirwere chemonkeypox chaonekwa munyika dzakati wandei kuEurope kuno kuAmerica, Canada. Asi manhamba akati wandei ari kuEurope. Chirwere chisingawanze kuwanikwa kunyika dzakaita sana Europe nana America. Saka zviri kuita kuti vanhu vange vari on high alert kuti zvichasvika kupi.
Iyo monkeypox chirwere chakaita sei, Dr. Ranga?
Iyo monkeypox chirwere chakada kufanana nechickenpox inenge yakaeradicatewa some years back. Chinenge chine masymptoms anosanganisira kuita rash, kuita maflu-like symptoms, ma respiratory symptoms. Most of the time, vanhu vanopembenuka havo kana vabata chirwere ichi. But chirwere chakatanga kuma monkeys, like, you know, which was first discovered in ma monkeys in 1958.
Tiri kunzwa vakawanda vachingotaura pamusoro pechirwere ichi vachiti chinotapuriranwa nenzira dzakasiyana-siyana. Chinotapuriranwa nenzira dzipi?
Chirwere ichi chinotapuriranwa neyatingati close contact vanhu ngevari padhuze nepadhuze. Kana kuti vakashare kana kutapurirana mafluids like ma droplets pavanofema paya, kwoitawo kana sweat kana yatingati iyo skin contact. Zvinokwanisa kuti chipararire that way through atinoti mabody fluids, mvura dziya dzemumuviri, whether idikita, whether isaliva. Sometimes it can be transmitted sexually as well.
Saka chingadzivirirwa sei chirwere ichi, Dr. Ranga?
Kudzivirira kwacho, Mr. Kandimire, of course, kutanga neyatingati iyo contact tracing, kuti kana paita makesi awanikwa okurumidza kuonekwa nana chiremba vanenge vaya vachifunga kuti vane masymptoms. Then kana paonekwa kuti munhu ane monkeypox, panozodaipo kuti munhu iyeye anga achirapwa nokukurumidza in terms of kuwana yatinoti supportive treatments like mafluids. But then kwozoita contact tracing nokuisolata vaya vanenge vari padhuze nemunhu uyu vanokwanisa kunge vabatira chirwere. Ivavo vanozoitwa isolation uyezve vachibayiwa nhomba dziri specific for monkeypox.
Matanho aya paari kutorwawo muno muAmerica ekudzivirira chirwere ichi?
Zvandiri kuona iye zvino vari kuda kuincrease awareness, kuti vanhu vazive kuti chirwere ichi chiriko. Sezvatinoziva COVID-19 payatanga kuita nana China yakafamba munyika dzakati wandei vanhu vasati vaziva kuti chirwere chiripo. Saka iye zvino izvi vekuAmerica vari kukurudzira machiremba nevamwe vezveutano kuti vange vari pahigh alert kuti kana vakaona masymptoms aya vakurumidze kuita matest so that paitwe isolation. Iye zvino tinoziva kuti kune yatingati one case yakakonfirma kuti yakabatwa kuMassachusetts. Saka vanenge vari kutresa vanhu vaone kuti who else may be in contact, is there community transmission. Chirwere chaangopararira here uye kuti chakatanga sei muno muAmerica.
Chirwere chingauraya here kana kutora upenyu hwevanhu?
Hongu, chinokwanisa kuuraya kana kutora upenyu hwevanhu, asi manumbers yatingati percentage yevanhu vanozoshaya nechirwere ichi, especially kunyika dzisina mafacilities akakwana ekurapa vanhu nokukurumidza. I know zero is about 1%. 1%, but it's a variation. Ichienderana nokuti nyika ine support system yakaita sei, healthcare delivery system yakaita sei, kuti chirwere chisakuramba chipararira uyezve kuti vaya vanenge vabatwa nacho vakurumidze kuwana mishonga yekuti vakwanise kurarama. So my numbers is about 1% from my estimates what has happened in the past.
Chizarwa cheZimbabwe vari chiremba, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakasvika muguta reDavos kuSwitzerland nezuro mangwanani kumusangano weWorld Economic Forum votarisirwa nhasi mangwanani kutungamira musangano wekutengeserana kwakasununguka muAfrica weAfrica Continental Free Trade Area. Mutevedzeri wegurukotaro zvekurima uye vari mumiriri wembiri muparamende vaDouglas Karoro nevamwe vavo vavakasungwa navo Sean Rapera nezuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Masangano makuru anomirira varairidzi munyika anoti varairidzi vanogona kukanda mapadza pasi cheronguva nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.